Mukuru wesangano remedia institute of southern africa zimbabwe iro riri kubatsira gonyeti nekumurapisa nezvimwe vatava nemoyo vaudza studio 7 kuti gonyeti akasvikirwa nevanhu vaive nepfuti vakapaza gonhi repamba pake akapambwa nevanhu vainge vakavhara zviso zvavo vamwe vati gonyeti nehazvanzi yake vakarohwa zvakaitisisa akabviswa mbatya pamwe nekumwiswa mvura ine siweji nevanhu vakamupamba izvi zvinonzi zvakaitika panguva dzekuma10 manheru uye gonyeti akazonotorwa nemapurisa ekumarimba police station
mapurisa akandomutora nehanzvadzi yake kunotoni vakaenda naye kundomuendesa kuchipatara kwaisu semisa zimbabwe tinge takuedza kubatsirawo akaenda kuchipatara adzira kwerakwei kubva zuro nhasi zvakare adzokera kuchipatara vana mazvikokota veutano ari kumutarisa zvakasimbarara kasi zvinga kutityisa ndezvekuti izvi zvakanangana nasamanda chete here kana kuti zvanangana nananyanduri vese vari mukambani yavo inonzi yobastok tv nekuti mutsindo huwandu hwevanhu ava nemutsindo wavo kusvika vachibvuta munhu wechikadzi vari varume vakawanda kudaro vagofamba naye kwenguva yakareba kudaro uri usiku vosiya vamukwadza zvinoratidza vanhu ava vane chinangwa chikurusa chekukwadza
vamwe vatiwo chave kutyisa ndechekuti vamwe vashandi vebastok tv vakasvikirwawo nevanhu vakaita sevakapamba gonyeti mukuru wesangano rezimbabwe peace project muzvare jestina mukoko vati varwadziwa chose nekupambwa kwagonyeti uye vati chinotyisa ndechekuti izvi zviri kuitika apo paine pambwa kwevanhu vakawanda munyika zvikuru sei vemapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira vati gonyeti haana njodzi yaanokonzera kuhurumende uye hapana chikonzero chaangapambirwe pamwe nekumbunyikidzwa
saka handisi kunzwisisa ini ndiri kutadza kuzvinzwisisa kuti akatorerwei gonyeti hameno kuti vari kumuona semunhu ari kuti yamhandu yehurumende ndodzokazve ndoti nezuro ndakanzwa mutungamiri wenyika vachitaura nezverule of law kana kutevedzwa kwemitemo munhu kana akanganisa ndofunga vane basa iroro tikaenda kubumbiro remutemo pane nzira yazvinofanira kuitwa nayo unosungwa uchiudzwa kodzero dzako uchiudzwa chawasungirwa woendeswa kumapurisa kwete kuti unoendeswa kuvanhu vanononwisa munhu mvura yemuchimbuzi
vaenderera mberi vachiti gonyeti nevamwe vake vari kuita basa guru rekufadza vanhu vari kutambura munyika
takateerera gonyeti achitaura inini kwandiri ndiri kuona vaine chinhano chakasimba pazvinhu zviri kuitika munyika yedu kuti vanombodzoreredza pfungwa dzevanhu tombokanganwa pachirungu zvinonzi matambudziko atakatarisana nawo ari kuenderana nemaosterity measures anounza stress yakanyanyisa saka ukaendewo ukanoita 3-4 minutes uchiseka wakatarisa bastop tv zvinombodzoreredza malevhel ebp nezvimwe zvakadaro
muzvare mukoko vati masangano avo achaenderera mberi achitaura zvese zvakaipa zvinoitika munyika uye hurumende inofanira kuona kuti vaita basa ravo pasina kushungurudzwa mumwe akamboshanda nagonyeti makore maviri apfuura god knows homwe audza studio 7 kuti ashushikana zvikuru paanzwa nyaya yekupambwa kwagonyeti
semazira ndoitiwo samanda ndisamanda akasiyana pazvamunoona pamasaisai ndisamanda akatosiyana munhu akanyorwa munhu anoshingira kuti munhu yakaite sei inge ichichengetedzekawo iye wava unochoviri nekuti basa unenge kusina asi nekuda kwekuti ezin industry art ndokwakatorega ndotiwoti mukana mabdactions handibo makurudzire zvamu chose kana musiriwirana nezvinenge zvichitaurwa zvinodawo kuti munhu ungwe tose ivo vacho vari kuita izvizvo izvizvi weo nepfungwa dzenyu akende kupfungwa because kuita abductions kuperwa nepfungwa chaiko
murayiridzi wezvidzidzo zvekutapwa kwenhau pachino university of technology dr ted mungwari vatiwo zviri kuitika zvinokanganisa chimiro chehurumende uye inofanira kuona kuti vese vari kuita izvi vasungwa
the open for business mantra neengagement efforts inogona kungova successful kana paine zvakanaka zviri kuitwa nau kana paine maabductions torture harassment zvimwe zvakadai izvi nyika haimiri zvakanaka government haimiri zvakanaka chimiro chayo
vamwe vatiwo hurumende hurumende nemapurisa vane basa rekuchengetedza vanhu uye tariro yavo ndeyekuti mapurisa asunge nhubu dziri kushungurudza vanhu izi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti gonyeti nehazvanzi yake vakamhangara nyaya yavo kumapurisa uye mapurisa ave kuferefeta nyaya iyi. Vanyati vati vese vanenge vaine nyaya dzavo kana vanenge vatadzirwa ngavamhangare nyaya dzavo kuti dziongororwe. Gonyeti akasungwa nemapurisa gore rapfuura mushure mekunge aburitsa mutambo wairatidza kushungurudzwa kunoitwa vanhu nemapurisa uye Misa Zimbabwe inoti inoona sekuti izvi ndizvo zviri kuramba zvichiita kuti ashungurudzwe sezvo achiramba achiburitsa mitambo yakadai. Kupambwa kwaGonyeti kunotevera kupambwa kwavatatenda mumbeyarara muHarare vakarohwa zvakaipisisa zvekuti vachiri muchipatara. Nhengo dzebato rinopikisa remdc dzakawanda kusanganisira mutevedzeri wameya weguta reBulawayo dzakapambwawo nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani mukati nemazuva mashomanana apfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.